Very good evening, Zimbabwe. I'm your host, Marvelous Msangla Nyawiwa. Talking about tonight, we are going to be talking about the U.S. elections. We are going to be looking at what is going to be happening this week as we look at who do you think is going to win, the Democrats or the Republicans. Tonight, that's what we're going to be looking at, and it's November the 7th, and I'm your host, Marvelous Msangla Nyawiwa. And we are going to be introducing to you what, you know, what the Americans are saying about what's going on here in America. Let's see what's going on.
After months of campaigning, candidates and their surrogates making their closing cases in tightening contest. From the red-hot Senate races in Georgia.
A radical idea nowadays. Character matters. Truth-telling matters. Integrity matters.
We're in a spiritual battle right now, are we not? We're in a spiritual battle.
To Arizona.
Do we think the red wave is dead?
To Pennsylvania.
The energy in Bucks County is just amazing.
The Keystone State, a way station for three presidents. President Biden joining former President Obama for a rare joint appearance.
Truth and facts and logic and reason and basic decency are on the ballot. Democracy itself is on the ballot.
Fetterman and Republican opponent Mehmet Oz are in a close race for Pennsylvania's open Senate seat. Former President Trump rallying with Oz.
And if you want to stop the destruction of our country and save the American dream this Tuesday, you must go out and vote Republican in this giant red wave.
The former president also teasing his own entry into the 2024 presidential race as soon as today. President Biden campaigning in New York, reminding voters what's at stake.
This election isn't a referendum, it's a choice. It's a choice between two fundamentally different visions of America.
Munona says it would get imo munoma America. Kutitunona va Biden, Varkutivo, Iowa, inin in Dosha, Takaita, Tosuna va Donald Trump, Vangavarimu, Tungamiri, Womunoma America, Vachara, but Amenu, a Votai Pamunoda. Regae, right now we have our really good guest. We have Mr. Masocha. Let's get from him. Hello. Mr. Masocha.
Hello.
What do you think what is going on in America right now?
Well, what is going on is a great picture, a great thing of what exactly democracy is all about, where we see people freely going out to campaign, you know, former presidents and other heavy hitters in those two political parties, the Democrats and the Republicans, going out to openly campaign for their candidates. And this is, you know, one of the most important elections after the president has been in power for 2 years. Mm-hmm. And voters are being asked to, you know, go and vote for those vacant seats in the Senate special elections in the House of Representatives. As a way of assessing how he has been done, do they really, you know, go with his agenda, or now they are being pulled back to, you know, the former administration of President Trump? But there are big issues on the ballot that include the economy, the way the economy is performing, immigration, abortion rights, climate change, you know, crime and gun violence, and democracy itself.
Mm-hmm. Saka munoona izvi zvichizochenja here zvichabuda mumaelections aya?
Zvino zvakarerekera kunochinja nokuti tikavona pane dzimba mbiri dzesimba dzatinoona isu kuti Senate ine 100 pari zvino vari masenata vakaiti 50-50 ndokuvhota kwavanga vachiita ikoko vozopatsanurwa naBai Kamala Harris wokumaDemocrats, maDemocrats wowana simba. Asi tikatarisa zviri kuitika kunana Georgia uko, kunana Philadelphia uko, kunenge kuchazokwanisa kuremera maDemocrats kuti vawane ma representative vava vachida kuwana saka dzimba mbiri dzikana dzikangedza ma house of representatives na ma senators akandorerekera akaenda ose masimba kana kuti vakavotera vakawanda kuma republican president ari wa democrats zvichazonetsa agenda ya president biden kuti vakwanise kukumbira mari kuma house of representatives vachizova support vachizova votera zvigozoenda kuma senator ivo vasiri veparty yavo ndo pane nyaya ipapo kuti president akwanise kupfuudzira mberi zvirongwa zvake zvingava zvoupfumi zvingava zveimmigration nemimwe mitemo inobuda zvinenge zvichida mari mari youno kuamerica haingoti president wanokora aiwa inokumbirwa kubva kuma house of representatives yokumbirwa kubva kumasenata kana masenata iwayo nama house of representatives wayo akawandira kupati isiri yako iwe president zvicharema pamakore maviri anoenda mberi uku kuti vabiden vakwanise kupfuurira mberi nezvirongwa zvavo zvinozovaremera zvekare pamaelection a2024 kana zvirongwa zvavo ike zvino zvavainazvo zvikange zvisingapfuudzwi namasenators kana nama house of representative members saka maelection amangwana anomukurumbira chaizvo nokuti anogona kuchinja yatinoti the balance of power yei yoenda kupati isingatongi yamarepublican inenge yaakutonga manje kudzimba dzapasi izi dzine simba guru chaizvo rokubatsira purezidendi uri kutonga asi kana purezidendi asiri wavo vanowanza vatsika madziro chaizvo kuzvirongwa zvapurezidendi zvinenge zvichida mari.
And what can Zimbabwe learn from what we're seeing happening here in the United States right now?
Zimbabwe must learn a lot of things here, starting from preparation towards elections. In terms of political violence, we don't see it at all in the United States of America. Of course, people use words, people use commercials on TV, but you don't see anybody, you know, denying someone's rights because he supports an opposition party. Absolutely not. We want to be as Zimbabweans. We want to be people who can learn good things from other countries like the United States of America, especially when it comes to political violence. Why should we keep on fighting when we actually fought for independence to be free? And now, you know, it's a mess where people are being beaten for supporting this political party, where people are being denied presidential inputs as if those inputs come from the president and yet they come from taxpayers' money. So we have a lot to learn. And I think it's too late. We should have learned way back. It's 42 years after independence. Now we are raising our kids under political violence. The only thing they will know is violence if we keep on fighting each other towards elections. I have said it many times and many times again, and I repeat it here, that wherever there is evidence of political violence, I want to see the president's power coming out and say, that's what I say I don't want in my country. But we don't hear him.
Hey, that's so, you know, amazing. But let's take a short break and we'll come back here, right here, so we can continue to discuss what we're discussing about.
Research is on for Africa's the best and brightest minds in finance, cybersecurity, technology, and anything digital. Making social impact through cutting-edge technologies, innovation, and creativity in Africa. Out of 17,000 candidates from 50 countries in North, Central, East, West, and Southern Africa, only three will be selected from the top 10 continental finalists from Egypt, Nigeria, Ghana, Zimbabwe, Kenya, and Cameroon. Join the U.S. Chamber of Commerce and its prestigious partners, including the Voice of America, when the three finalists are featured at the U.S. Africa Leaders Summit in December 2022 in Washington. Stay tuned.
For those that have just joined us, please know that we are live streaming on our Facebook pages, VOA Shona, VOA Dembele, and VOA Shona as well, and as VOA Studio 7. Also, we are live on YouTube, VOA Zimbabwe. Please join us. and we are going to be continuing on our conversation. Tombonzwa kubva kuna munyarikani wedu watinaye pari zvino. Timbonzwa kuti vamasocha. Saka munofunga kuti chii chingaitwa muZimbabwe pari zvino?
Kwanisa kuitwa muZimbabwe pari zvino kuti vanhu vatungamiriri vamapolitical parties vakwanise kubata evidence yeumbowo hwepolitical violence. Tinoziva kuti vanositaura mapresident amapolitical parties ose kuti hatidi violence, hatidi violence, asi panai pasina umbowo. Tinoziva kuti mapolitical parties mazhinji anotungamirirwa namagweta kubvira kuna president Mnangagwa, kubvira kuna vachamisa navamwe vose. Vanoziva ivo kuti nyaya ikundwe inenge ine umbowo. Panozobuda umbowo hwepolitical violence, hatizovavoni vachitora umbowo uhwohwo kuenda nahwo kuvanhu kunoti aizi uhwu zvahuri hweumbowo hweya hwezviya zvatinoti hatidi, vanozenge vasati vachataura. Saka political violence ingabviswa sei kana vatungamiriri vasingabati umbowo hunenge hwavonekwa huchiitwa kuti uyu watemwa nebhemba avhunza kuzita rangu rabviswa sei pakati? Havazobudi ipa, panongobuda umbowo chete. Handisati ndamboona vatungamiriri vachiti umbowo ndo chaizvo zvatinoti hatidi, todzidzisa vana vedu vana
ngavaasi vamasocha. Zvinogona kuitika here izvozvo muZimbabwe?
Zvinofanira kuitika, zvinogona kuitika, nokuti tiri vanhu vane mbiri yokudzidza chaizvo muAfrica mose. Zimbabwe ndiyo ine highest literacy rate muAfrica mose, zvinoratidza kuti tiri vadzidzi vakuru zvikuru. Potozokona nei kudzidza kana paita zvakaipa sepolitical violence? Tinoziva isu kuti takatariswa nepasi rose, tiri pamasanctions mamwe anenge achichemwa chemwa takaudzwa zvokuita. Saka zvinofanira kugona kuitika. Ndinorangarira rimwe gore razvatomboitika pakapinda mai mujuru kuita vice president taakuenda kumaelection, vakangotaura chete kamwe somudzimai ari zvaitika kuti izvi hazviitiki munyika yandinotonga ini. Gore iroro hatina kunyanya kuona kurwisana kwavanhu. Mutungamiriri wakabata evidence umbowo akati izvi ndo zvandiri kutaura kuti hatidizvi. Zvinhu zvakadzikama. Saka zvinhu zvinogona kuitika izvozvo kana takabatana munguva yehondo kurwisa muvengi tikabudirira. Hapana chimwe chinhu pasi rino kana muZimbabwe chati chamboitwa namunhu wenyama akabatana chikakona kubudirira. Saka vatungamiriri vomuZimbabwe vamapolitical party akasiyana siyana, madii kubatana mabuda kana paTV kana parari chaipo, vose makabatana motaura kuti nyika yedu yatinoda Zimbabwe kana ichizovakwa navene vayo haingavakiki kana vanhu vachirwisana. Shoko iroro rinosvika muvanhu.
Thank you so much. Let's go now to Mr. Dan Moyo, one of our guests coming into the program. Mr. Dan Moyo, titaurai nechindevele kuti munoona sei zviri kuitika imo muno muAmerica, takatarisa nyaya iyo yesarudzo iri kuuya.
Yeah, ngiyabonga. Marvelous. Into esingayifunda thina njengabantu beZimbabwe ngama-elections alapha e-America, one okokuqala yikuthi abantu bala e-America, ama-citizens, bayaziqhenya kakhulu ngelungelo labo lokuvota. And yinto abayiqakathekisa kakhulu njengento etshengisa ukuba yi-patriotic citizen. Abantu bakithi eZimbabwe kumele bathathe udaba lokuvota serious, bamake sure ukuthi bayaregister ukuvota. Anyone ola 18 and over aregister ukuvota. Okunye sikubonayo e-America ngapha yi-transparency. Ngapha e-America ivoti mayisenzakala, i-media is well connected with okwenzakalayo kuma voting stations. Ama results siwabona announcer as they come in kuma TV yetu. So kule transparency ama results are announced quickly eqedwe kwenzakala. Akusinto okuthiwa kusazohlala iviki or amaviki amathathu before abantu bazi ukuthi ama results. So i-use of i-technology iqhakathekile kuma-elections ukwenzela ukuthi kungabi lokuphikisana phambili. Omunye sesithi hayi mina i-vote le angiyibelieve. Okunye futhi i-voters roll iqhakathekile kakhulu. Ngakho kuqhakathekile kubalulekile ukuthi ama-opposition parties, ama-party wonke akontestayo ukhetho, abe layo i-voters roll phambi kwabo. Bakwazi ukuthi bayihlolisisile abantu babo ababo abarejistiliweyo bakhona yini lapho ukwenzela ukuthi bangajikiswa ngelanga lokuvota. So izeki eZimbabwe liyana kumele ibe independent, iproduce i-voters roll evunyelwa ngabantu, abantu abayibonayo ukuthi i-voters roll le iklini, akulama ghost voters, abantu ama-address abo a-correct, into ezifana nalezo. So kumele inspectwe, and esikubona eZimbabwe ukuthi ukubhadalisa amabandla afuna i-access to i-voters roll, izimali lezi ezikhulunywayo esizizwayo abo 187,000, I think ikuvalela abantu ngaphandle ukuthi bangasabi lalo ilungelo labo lokuthi ba-checke ba-inspecte i-voters roll.
Mm-hmm. We are seeing, you know, former President Barack Obama on the campaign trail, and we're also seeing the current president, you know, also on the campaign trail. How does that, you know, like really, you know, make people want to come out and vote?
Oh yeah, the problem with the midterms that we have seen, I don't know if you want me to continue in the way, but
you can continue in English, it's okay.
Yeah, what we have seen with midterm elections, first and foremost is that there's low turnout in most cases. Simple because
right.
a lot of people sometimes think that midterm elections are not important, that the only important election is the one for the president.
Uh-huh.
But what they don't understand is that the midterm elections are actually more important, in my opinion, than the president's.
Why would you say that?
Because the midterm elections is to elect members of parliament for Congress and for the Senate, and those are the people that make the laws. That's the legislative branch of the government. If you understand, there are three branches of government. There is the executive, which is the presidency. There is the legislature, which is the Congress and Senate. And then there's the judiciary. Now, the legislature is the one that comes up with the laws. And those are the laws that end up affecting us, even affecting how driver's licenses are obtained, affecting a lot of things that are day-to-day related. And so people need to understand that it is imperative to put people in those positions that will look out for you. And
okay.
Therefore, that's why you have people like Barack Obama and Biden going out there to try and encourage the citizens to say, don't just wait for the presidential election. This election is equally crucial because it determines your future and the future of your children, their schools, and how much they're going to pay for things. It's all because of these people that you have put in power there.
Asivan, one of the things we say is I'll come back to you. Let me go to Mr. Masocha.
Dofunga, you know, Parisi, no tishitarisa vanu vanzivaita kunoita early voting. No good early voting yakato fura. Mazwa fura, varukuta orokuti vanu, varukuta early voting, vakawanda chaizo kudarika, vatibambo vota makore mana fura, zvinoreva kuti zvinenge zviri pabaloti zvacho pamwe chete nekurudziro iri kuitwa iri kushanda vanhu vari kuzvihwisisa vari kwavo vamwe vasingai kuzvihwisisa vanofunga kuti kuda maelection anokosha ndeapuresidendi chete vasingazivi kuti aiwa simba rapuresidendi nezvose zvaachazoita zvinotobva kudzimba mbiri dzemahouse of representatives namasenator asi ivo vari kudzimba idzi mbiri zvekare vanenge vabva kwatiri isu vanhu saka dzidziso yeye iri kupinda bhijana bhijana and zvirongwa zvatiri kufarira muno maamerica ndezvokuti dzidziso iyoyo iri kuiswa zvekare muzvikoro muvana muvachibva vanobuya vachitaurira kuti kune zvakati zvakati vanototidzidzisawo zvimwe zvetisingazivi isu zvavanodzidza kuchikoro zviri mumabhuku avo zvandinozofunga ini kuti kuzimbabwe tadiiwo kudero kuti tisazongoti ma 18 year old zvichikwira indai munoregister.
Okay, hold on. Professor Masocha, we have a live caller. Hello, caller.
Makadi kotete.
Aiwa, taurai tinzwi.
Nyaya dzepa mushapeda apa dzina kumira zvakanaka man. Isu vedu tiri kuno kuSouth Africa tisi vamwe vacho vari kuno tisina mapepa asi mapepa acho tichimada takambopuwa mapepa 2010 tambomarimwa saka zvine zvingoneta asi kuti maelection acho nemaonero amunongoitawo zvinenge zvisina kumira zvakanaka asi kufunga kwatinochiitawo sezvo tiri kuno kuti tichingofunga kuti tidetserane nevari ikokoko tichingovapawo pamawhatsapp ipapo tichingovanyoreravo tichivasumudzira asi isu tikabva kuno kuti tikasvika tikataurisa uko hatogona kusabedzoka futi kubasa
hongo asi mi munombotarisa here nyaya yemaelections ari kuitika kuno kuamerica
ini zvangu ndine wifi ndomavona ikoko kuchando kwenyuko anenge ane pawa nokuti kune mutemo saka kwedu kuzimbabwe hatoda kutaurirana chokwadi suwo takabvako tikadzokera tikabvako mutemo unongoripo paconstitution asi haushandi mutemo hausi kushanda kunyika kwedu uko chiri kushanda uko ami ndo iri kushanda uko ami ndo iri kushanda
sei muri kudaro
kana ami ichishanda ine masimba zvinoneta
asi sei muri kudaro
ndiri kuona sokuti kana taakuinda apa sevanhu vakakurira muzimbabwe kana nguva dzavakukwana tine hama dzeduwo dzirikowo kuami kana nguva yasvika iyo ino yevanhu vanowedzegwa mari anomaona izvii zvibhonasi yavo iriko next week saka panext week vanopiwa bhonasi bhonasi yacho inenge isingaindirani nemunhu ari kushanda vanhu vanenge vachitambura munhu anga achipiwa $700 onzi wangokaruka muakaunti mako mawane 2000 uri musoja saka unoona kuti kana zvikanzindai morova vanhu kwachiri uko mongotosvika mukangodoita dotidoo muchirwadzwa zvinenge wakatarisa homwe yako
saka muri kuti mari ine chekuita here nezviri kuitika munyika
mari ndo iri kutonga kana ukatsvaka mamonya ndikatangoti chataotaura zita rokuti monya vapeteka ndinoitaura kuti ini handikwanisi kurwisana newe asi kana ndikakutsvagira mamonya ndodokuhwina saka pamamonya ipapapa ndo pasina kumira zvakanaka dai tava tichingoenda mugiraundi tongoenda takati umwe noumwe wongofesana nemunhu wake tichitaurirana tichihwinana pamapointi iye zvizvi handimaona iye zvini chitoona madondifonera kudai ndaandichitovapa live yokuona kumbare uko vanhu vari kudhinganiswa vakapidzidzana ndaiye zvi ndaandichitora kuti ndaandichitoona live ine yakaitika ikoko pakakandiwa matega akapisa rimwe fulati rokumbare vanhu vari kudzinga vari kuti saka isu tava mafota tiri kuita zviri kuita here kusouth africa zvokuti yava zinofobhi here vataura mashoko iwavo vakadzi vanga varipo pamusika kuti saka tava kupiko tipe hedu zvenzvimbo yokuti titengesere kana mukaisechasecha mukaiona vateche hamumbohwi kusungunuka
saka imi maona zvamaona izvozvo toita sei mune ramangwana
ramatete tichitaura zvepazimbabwe apa rinogozha rinodogozha zvokuti nyange makatogara ipapo munotoziva nhoroondo yekugozha kwacho 2008 tanga tiripo pagiraundi zvikange zvamira nepamwe asi zvakaramba zvakaonekwa nyange vamugabe pavakazobuda pachigaro vakataura kuti ndakafonedza ndichinzi kwaita zviwa kana pane munhu ane video yacho kana kuti ane mhindi yacho vakataura kuti hatakaziwa saka kana vakaziwa vakazotaura vabvisiwa pachitaro takazokona kuti paitiwa ti iyoyo chii ivo vachitaura nemiromo yavo kuti takaziwa.
Aiwa, tinotenda. Thank you so much, caller. To our guests who are listening, Mr. Moyo, can you chime in on what our guest, our caller was saying?
Yeah, I think caller very right. Zimbabwe is a military state. We can't lie about.
Why would you say that?
Because I mean, look at the power that the military has in terms of the coup to start off with that they conducted to remove Robert Gabriel Mugabe in 2017. Even prior to that, Robert relied a lot on the military to do his dirty work when he wanted to suppress the vote. We saw what happened in 2008 when people were killed after Mugabe lost that election and called for a runoff. So the military has always been involved in the Zimbabwe political environment, simply because they claim that they fought for the liberation of the country and therefore they have a right to decide the future of the country, which is really, really the thing that is causing Zimbabwe to keep going backwards, because military states are not democratic. So it is difficult for the government to try and portray a democratic face to the world when internally it is being run by the military. Okay, yeah, even Wisho mina ikuti lo ufonileyo ulistener ekhuluma ngendaba yokuthi imilitary iyo ehlupha eZimbabwe uqinisile ngoba ngempela siyazi bana imilitary yibo abantu abalamandla abalephawu ngoba one balembobho two imbobho yakhona le bavunyele ukuthi bayisebenzise ukupusha i-agenda ye-government. Khona manje into eziningi esizibonayo zicontrolwa yi-military. I-mining injana icontrolwa yi-military. I-agriculture singakhangela even abo-ambassador sebathunyelwa emazweni. Most abaningi bonke ngama-retired, general retired, this retired that, ngabantu abavele beku-army. U-vice president wethu sikhuluma sinje ngumuntu obe ngu-commander we-army. So obviously, amasocha right now, i-allegiance yabo, ikuma-leaders awezanu-PF ngoba babuya from i-military. More than i-allegiance yabo is to i-nation e-Zimbabwe. Lapho ukuthi ngabe izinto zisebenza kahle amasocha ngabe alanto they have nothing to do with how even ama-elections ukuthi ayenziwa kanjani but ungakhangela most of the places amasocha asengenile kuma enterprises amaningi awe-government awelizwe running the economy and bale influence yokuthi badefendwa ngamasosha abantu izizalwane zeZimbabwe ziyehluleka ukuthi ziphakame zikhuluma amalungelo azo eziwafunayo ngoba amasosha ayangenela and amasosha ayabulala ngoba
unfortunately time is not on our side, so we're going to hear also from our other guest, Professor Masocha. Pindai muti zvii zvakakosha kuti tione zviri kuitika muno muamerica zvichiitika kuZimbabwe.
Zvakanyanya kukosha kuti tione nguva yatinopiwa maelection asati asvika ekukambena iyeyi kuti vanhu vange vachidzidziswa kuti chinonzi utongi chii, hachisi chokumanikidza vanhu nokurova kuti nhingi ngaapinde nokuti munhu unenge apinda nenzira iyoyo haana chaanondoitira ruzhinji rwavanhu.
Thank you so much, Professor Masocha. Unfortunately, time is not on our side, so thank you, Mr. Dan Moyo, and also Professor Masocha. I'm Marvelous Mfanganyiwe, saying please join us again on our other programs this week.